Caution Java Records.
Vamos, 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 vamos.
Uma com a uma, passará pela e a mala andiramba. Mudiwa wa moyo andirasa Unu ese kundi wona kunge chikorobo Sinu zose zapera Ona mweya mutwele
Pamaswa
Utavira mweya mutwele
Pamaswa
Pamaswa angu
Pamaswa Nasaruza
mutwele Ae nashipira kuna mata
Pamaswa
Kashipira kuna mata
Pamaswa
Jezo
Oh,
porofita taura indinzwe
Pamaswa
Zalura imwea
Pamaswa
Jatumwe taura
Pamaswa
Taura jiporofita naterera
Pamaswa
Taura inaterera
Pamaswa
Yeah, imwea
Pamaswa
Nasaruta kutera mambo cheso
Pamaswa
Mari muri chikakarara Chishingandirase Mwana wenye kubva musuwa ra Elijah Makataura nemuporofita Pamazuwa achoni mbapatizi Mari amundirase mambo Jitaura ineni mazuwa anu Mazuwa mporofita java Jehova taura ineni Chitaura ineni mwari Pamazuwa anu Apa shon java Jehova taura ineni Mwea taura we
Pamazuwa
Taura mwea
Pamazuwa
Taura mwea
Pamazuwa Nasaru takute
Kashipira kuna mata
Pamaswa
Una pamaswa angu
Pamaswa
Pamaswa
Pamaswa Nasaru takutera chiporofi
Kashipira kuna mata
Pamaswa
Kuna mata mambo
Pamaswa
Pamaswa
Pamaswa Nasaru takutera
chiporofi Ndikati taura imwe ya taura
Pamaswa
Taura imwe
Pamaswa
Pamaswa
Nasaruta kutera
Nashipira ndasaruta
Pamaswa
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 Jitani ya shiniga
Pamaswa Nasaruta kutera
Taura iwe ya ndakaterera
Pamaswa
Taura iwe ya ndakaterera
Pamaswa
Pamaswa mambo
Pamaswa Nasaruta kutera
Baba ndani Jehova ziga
Pamaswa
Ndani Jehova huya iyo
Pamaswa
Taura imwea
Pamaswa Nasaruta kutera
Nasarura moyo angu taura imwea
Pamaswa
Taura ima maswa angu
Pamaswa
Taura imwea
Pamaswa Nasaruta kutera